lapho kunana Liverpool, kunana Manchester, kunana London, Birmingham. Lokhu kungana ukuthi sihlangane. At the same time, isuwo se-Team Zimbabwe dinamesida so wakhumana besiligi. Awubaningi bashiyela tindawo ukuthi bangangudalo banechipo kana kuthi banotamba kudarika vamo kana kuthi njika vaelzasiya vakwasa kuzifunziroli nyika yedu Zimbabwe kunyanze naafrica.
Munenge muine zvikwata zvakawanda zvakadii zvinge zvichipinda makwikwaya?
Kazhinji programu yedu tinowanzoironga tine urongwa hwokuti tinenge takanangana neZimbabwe Independence Trophy. Why tichida Zimbabwe Independence Trophy ndo time yekuti tinenge takudi takupindawo musama kunoku. Saka we usually do it the first weekend after the 18th of April. Kana 18th April is the weekend. We then do it the first weekend after. Kazhinji kacho tinenge takatarisira kuma between 12 to 14 teams.
Gore rino tiri kuona kuti makaita mutambo uyu muna Nyamavhuvhu uno. Zvii zvakaita kuti munonoke kuita mutambo uyu kana muchiti munosimboita muna April?
Harina yedini riri pasi penyika dzose. Saka kana kunoku kwacho takanga tisingakwanise kuti tibvumirwe kuungana takati one day nenyaya yemacovid restrictions. Atingi changove nemwedzi manje vakwanisa kuvhura kuti vanhu vakwanise kusangana nekutamba nhabvu.
Chini chakaita kuti mutange makwikwi enhabvu aya?
Kuti mitambo iyi tizoisanga takange taona kuti sevanhu vakanga vauya kuno vazhinji vedu tainge tangouya takangodyara madyarana bati pasina kuvatsala kwekuti tinobatana as a community, as a Zimbabwe community. By so doing takaona kuti zvinotibatsirawo nzende dzaha kuenderanawo nemati neteknoloji yapo. Mazuvaza asakazvitanga kwakusina teknoloji iripo yekuti kunoitwa magurupu ana WhatsApp and so forth. But vanhu vaitongosangana nenzira idzodzo yekuti vakazva kuti kune mutambo vanhu vouya todii tosangana paya ndopaunozokwanisa kutiya pamutambo yakadaro unotozoona one or two friends vanhu vavapedzisa kuona kuzimbabwe utozoona kuti havari kuno. Saka isi zero kuti hasi kuti tibatani as a community uyezve sevanhu venyika imwe chete.
Shoko ramungatsirawo vana veZimbabwe vari kunze zvikuru iko kuBritain vanogona kunge vasati vapindawo mukuungana kwamunoita.
Tinongoti seTeam Zimbabwe tinokurudzira kuti vatiziise kwavari nekuti ngatishandei chese. Izvi ndoti kuti isu tinohwina kupika. Shuviro yedu ndeyekuti Zimbabwe yedu as a country kana yakutamba mumakwikwi Africa Cup of Nations kana Africa Cup kana World Cup. Vange vachitora vatambi venhabvu vanobva nyika dzose pasi rose so that tinotora vanhu vanenge vachitambira mutambo vari pamusoro soro emaligi akatenderedza pasi rose.